Wongu tasangara nasi nema members of parliament edu anosvika makumi masere na vatsvangirai pamwe chete nema members of standing committee. Pakurukurwa zvinhu zvakati kuti chekutanga vadare vedu veparliament vakaonekedzwa na president wedu kuti vadzokere kuvanhu, vadzokere kumaconstituents kwavo vachinotsanangurira vana veZimbabwe vavakamiririra kuti chekutanga chii chiri kuitika munyika. Matambudziko asangana nenyika ndeapi, uye zvenyika iri kuenda kupi kana kuti iri kuendeswa kupi, ndochekutanga. Chechipiri, vadzi vatsanangure zvakare kuti mubato redu reMDC chii chiri kumboitika. Tiri ipapo vatsanangura kuti iwo kuti mubato medu tinofanira kutsanangurira vanhu kuti tiri kuenda kucongress yedu iri kutanga musi wa29 October kusvika 31 October.
Idzo nhengo dzeparamende dzatambira sei zvataurwa navatsvangirai zvikuru pakuti dzinge dzichidzokera kumatunhu adzinomirira?
Chinyunyuto chikuru changa chine vadare vedu veparamende ndechokuti vanofanira kupiwa petrol kana diesel rekuisa mudzimotikari dzavo kuitira kuti vatenderere mudzinzvimbo dzavanomiririra vachisangana nevanhu vachikwanisa kutsanangurira vanhu zviri kuitika munyika nemubato. Asi havasi kupiwa diesel iroro kana petrol iyoyo, makupons iwayo, wane mavhiki anokwana 40 kana kuti 40 weeks vasina kupiwa makupons iwayo. Saka havana chifambiso chekuti vaende kuvanhu, uyezve mari dzavo dzepay dzemasicking allowance hadzisi kuuya, hadzisi kubhadharwa. Saka tine vadare vari kunyimwa mari, vari kutambudzika, vasina chekushandisa. Saka ndo chinhu chikurukuru chavanyanya kutaura nezvacho ichocho.
Pane nzira here dzavachazogadziridza nadzo mamwe matambudziko kana kuti zvimwe zvasimudzwa nevadare?
Inyaya iri kukurukurwa nezvayo iyoyo kuti tione kuti tingabatsirana sei. Asi chikurukuru chataurwa navatsvangira ndechekuti matambudziko ari muZimbabwe munomu haachagonekwa nebato rimwe chete rezanu PF. Anotogonekwa nevana veZimbabwe vakabatana pamwe chete.